Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, zvita 11, 2024. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuri yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi mumusha weBelvedere. Vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanomiswa pamberi pekomisheni iri kuferefeta kufambiswa kwemabasa muguta reHarare. Zvikwata zvemutambo webasketball zvevechidiki zviri kushanya muno muAmerica pasi pechirongwa chiri kutungamirwa neHoward University. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuri yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi mumusha weBelvedere. Mutori wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kune munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekolera vhiki radarika munzvimbo yeBelvedere muHarare. Chikonzero chakapiwa chiri chekuti nzvimbo yaaigara yaive isina kushambidzika uye mvura yaainwa yaive yakasviba. Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza Studio 7 kuti vari kutyira kuti vamwe vanhu vari kugara munzvimbo iyi inova isina kupiwa mvumo nekanzuro kuti vanhu vange vachigara vachabatwa nechirwere ichi.
Maconditions acho aripo haana kumira zvakanaka. Vari kumwa mvura iri kubva murwizi rwuripo. Hapana matoilets. Ndopavanorasira marara, ndopavana nzvimbo yacho haitoiti kuti munhu agare ipapo. Saka hatisi kuziva tinogona kuti vamwe vanhu vakawanda vanobva ipapo. Saka tinotanga kuti vavhakisineta vese ivavo.
Vachonzi vaenderera mberi vachiti vagari vemuHarare vanofanira kutora mamwe matanho ekuchenesa mvura yavanoshandisa zvisinei nekuti yabva kukanzuru here kana kuti vanenge vaichera muzvibhorani kana mumigodhi.
Tinoda kuti mvura yese ichashandiswa kunonwa kana kuti kugeza ndirona zvatoti domestic purposes ngaitange yatritwa aidha yabhoiliwa maisa matablets mawater guard kana chii zvinoita kuti utachiwana kana hurimu unonge wafa zvokuti even ukahumedza hauzonokodzera chirwere.
Kutaura kwavachonzi uku kunonzi nemukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili kunoratidza kusarongeka kwemakanzuru panyaya dzekukurudzira utsanana.
Zvinhu zvinotunzwa kana kuti zvinokonzeresa chirwere chemanyoka zvirwere zvemanyoka zvakafanana nekushaika kwemvura zvakafanana nepombi dzesiweji dzinoputika dzisingagadziriswe zvakafanana nenyaya yekusatakurwa kwemarara zvikasagadziriswa muchaona kuti zvirwere izvo zvicharamba zvichinyuka. Tichakagara tichitaura tichakati muchaona patinosvika muna December November period zvirwere zvemanyoka zvichatanga kukura nechikonzero chekuti zvinhu zvizhinji kana kuti pachingwandati madrivers of cholera iyayo ari kuramba asina kuadreswa.
Ukuwo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu maererano nemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti makanzuru ndiwo ane mutoro mukuru wekuona kuti maguta avo awaniswa mvura yakachena.
Responsibility yekupa vagari mvura ine makanzuro. Yes, pavanosangana nezvinetso vanogona kuenda kucentral government, asi ivo ndivo vari pamberi panyaya iyi. Asi isuwo sevagari ngatichiitawo pedu tiwanise kanzuro mari kubudikidza nekubhadhara mari dzinodiwa, kwete kuda kuwaniswa mvura isu tisiri kuita sei, tisiri kubadara mari dzacho.
Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu uyewo vari munyori mukuru wesangano reEpworth Residents Association vaPeter Nyapetwa vanochema nekuparadzwa kuri kuitwa matoro vachiti izvi ndizvo zvimwe zvakonzeresa kuti mvura yemuzvibhorani isawanike nyore uye inge isina kuchena.
Nyaya yemawetlands nekuagira matoro inotoshamisa. Kana isu takakurira kumareserve chaito hanzi wetlands kana matoro anokosha. Asi izvozvi mudhorobha vanhu vari kuvaka mawetlands ari kukonzera kuti even mvura iyo yemugodhi ipwe uyezve kuti ishayike. Ende ndiri kuona kuti kana vagari chaivo havasi kudzidziswa kukosha kwenyaya idzodzo dzemawetlands, vari kungofunga zvekungopuwa pekugara.
Chirwere chekorera muZimbabwe chakauraya vanhu vanodarika mazana manomwe kubva pakatanga gore rapera kusvika gore rino muna Nyamavhuvhu. Chirwere ichi chinonzi chinokonzereswa neutsvina uye chinotapuriranwa nyore muvanhu vanenge vasina kushambidzika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nemuvhuro svondo rino vakamira pamberi pekomisheni iri kuferefeta kufambiswa kwemabasa muguta reHarare iri kutungamirwa nevaimbo vemutongi wedare reHigh Court Retired Justice Mafius Cheda. Komisheni iyi inonzi yaida kunzwa kubva kuna vachamisa mushure mekunge zita ravo rasimudzwa nemumwe kanzura kuti vaive neruzivo nezvekufambiswa kwenyaya dzekupiwa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba muguta iri, izvo zvinonzi zvaitwa zvisiri pamutemo pamwe nezvimwe zvinonzi zviri kuitika mukanzuru. Tabata vachamisa avanoti vakakumbirwa nekomiti iyi kuti vazopa maonero avo neuchapupu pamwe nepfungwa dzavo maererano nezviri kuitika mukanzuro yeguta reHarare, izvo vanoti havana ruzivo nazvo.
Ndakanga ndisingani nekuti ndakaona kuti kukuita kwekuda kungedenha kwemanyai nekuti nehandinei nechekuita nezvinoitika mukanzuro. Handisi kanzura, handisi mushandi wekanzuro, handishandi kuhurumende ndiri kunyoka kwagavhumendi, handisi minista. Ini ndakazvimirira muchimirira vana veZimbabwe sekupuwa kwandakaita mandate kana kuti basa kunzi timiririre semumiririri nemutungamiri wenyika. Ndiro basa randinoziva irongo. Asi ndakati hai zvisinei, kudaro kutsvaga havo mukaka wemombe nyere hazvivanikwi izvozvo. Mukaka wemombe haukamwi pamberi kana kaa. Saka vaitsvaga zvinhu zvakanaka pachinhu chakashata chinhu chekanzuro chinenge chichiitwa nezvimwe zvine zvichiitwa izvi.
Saka imiwo makavati chii muchipindura kumubvunzo wavo uyu?
Ndakavaudzawo mashoko andakavaturira ipapota. Zvamandishevedzera hazvina kana maturo kutsvaga kwashaya kutsvaga kune mugati. Zvinokaona uya uchitsvaga kuti unogona kuwana kumhandara pachembere unenge usina chinhu chaunogona kuwana pakati pazvo. Ndakavaudza kuti isu tinoshanda nemurayiro, kanzuro inoshanda nemurayiro, inoshanda nemutemo weEdom Council Act. Saka hazvanga zviri zvekuda kungotungana kwembudzi.
Tichionawo imi maonero enyu pane zviri kupomerwa izvozvi kunzi muguta meHarare vanhu vainge vachingoita madiro ajo jina mukupana nzvimbo dzekugara, imiwo sedunga munhu savachamisa munoti iwo nezviri kunzi zviri kuitika izvi?
Ini ndakagara ndataura pachena mutungamiriri semunhu anoonawo maonero angu kuti tsika inoitwa unyari nyari zvinoitwa hove inoora kubva kumusoro. Musati kana hove yaora munotsvaga kubesu kuda kunoona kuora kwayo. Tsvagai kumusoro ndiye kunotangira hoye kuora. Kazhinji zhinji mutungamiri ndiye unoseta mastandard. Ndinogara tichitaura chiri nechokuti standard set at the top by the leadership. Saka dambudziko remuHarare nemumaguta ese nemunyika muno huori ende zvinotangira pavatoko. Kana vatungamiri vasiri kunge vakarurama zvinokanganisa zvinhu zvose. Ndosakapikuti pavudiko vatungamiri vatsva panotungamira vanhu vakazvipira vasingadi kupuwa kana kutora vanoda kupa nokupa contribution.
Avanga vari vakambotungamira bato reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. tave kukwanisa kukupai na uzedu pa VOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazua ose. Kana mchina kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motuaka pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Muno kwaniso kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Show na. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divira zakarere kera. Madzimai nevanasikana wakawanda wakaremara vanoti havana mari yekutenga zvinhu zvekushandisa munguva yekutevera kana kuti sanitary pads sezvo vasina mabasa anovawanisa mari. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nuna idzi dzakabuda pamusangano wakaitirwa pa WhatsApp nesangano reSocial Economic Action for Transformation and Humanity kana kuti SETH uyo wakapindwa nevanhu kadzi vakawanda. Mumwe vakatarisana nedambudziko iri muzvare vimbai chese vakati vasikana vazhinji vakaremara vanotadza kuenda kuchikoro kana nguva yavo yekutevera yasvika nekuti vanenge vasina zvipfeko zvekushandisa izvi.
Hatikwanisi kuwana mari kunotenga mapedzi maruwa. Mwana sikana kana asvika panguva yekutevera hachaendiwo chikoro. Saka nyaya yemasedentary pads isu kufunga kwedu nemaonero edu atataita sevanhu akaremara anotirwadza kuti daiwo aitiwa.
Vachipawo pfungwa dzavo pamusangano wakaitwa nemugovera wapfuura umwe mudzimai amai Judith Makasi vakati dambudziko rekushandisa micheka kana zvimwe zvisina kufanira rinoisa madzimai nevasikana panjodzi yekuita chirwere chegomarara rechibereko.
Paindi kuti vari kushandisa micheka nezvimachira zvisingatenderwi zviya izvi zvinopedzisira zviri unhealthy zvichikonzera infection vogona kupedzisira vachirwara nemacondition akaita sana cancer ainouya ipapo nokuti chibereko chinenge chiri easy chichiwana tsvinda inenge ichibva mumachira iwawo.
Mukuru webasa musangano reSETH amai Tendai Mafuka vati zvakabuda musangano uyu zvinosiririsa uye vakurudzira hurumende kuti ipe madzimai akaremara zvipfeko izvi pachena.
Sangano rinorwira kodzero dzemadzimai takarwadziwa zvikuru ndakadzimbikana nezvakabuda musangano dambudziko rokusanganikwa naro kunyanya nevechidiki pakuwana zvipfeko zvekushandisa pavanoenda kumazuva avo. Tinokurudzira hurumende kuti iti zvirongwa zvekusvagira madzimai akaremara zvipfeko zvekushandisa
asi vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dzevakaremara mubazi rezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vanoti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira madzimai akaremara nezvipfeko izvi pachena.
Tinoshanda takabatana neMinistry of Women Affairs kuti tione kuti madzimai nevasikana vakaremara vanowanawo zvinhu izvozvo. Tinoshanda zvekare nemamwe maorganization akafanana neinonzi Period Campaign.
Dr. Peter vanotiwo hurumende ine zvirongwa zvakare zvekuitira madzimai akaremara maprojects anovapa mari kuti vakwanise kuzvitengera zvipfeko izvi.
Tinoshandisa iya inonzi Women Rights Based Approach. Tinotarisa kodzero dzavo. Tinoona zvakare kuti tinovakurudzira kuti vatange maprojects anovapa mari munzvimbo dzavanogara. Kureva kuti tinovapa mari yekuti vatange maprojects iwayo kuitira kuti nemari yavo yavanowana vanogona kutengawo zvimwe zvinhu vanenge vachisanganisira nesanitary ware.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaitinarwo vanoti kushayikwa kwezvinhu izvi kunotyora kodzero dzeutano kumadzimai akaremara. Vakurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti paitwe zvirongwa zvekupa masanitary pads vasikana vakaremara vachangotanga kutevera.
Saka zvandinokurudzira ndezvekuti kune vanogovera vangava vadzidzisi kana vamiririri vemasangano iwayo pavanoenda muzvikoro vaone kuti vanotanga kupa vanasikana vakaremara mapedzi iwayo zvakangofanana neumanharaunda iwayo masangano anomiririra madzimai napavanenge vachizoenda kunogovera mapedzi iwayo vakoshese dzimba dzinenge dziine vana vakaremara.
Madzimai anoti zvipfeko zvinodiwa pakutevera zvinotangira pamadhora maviri ekuAmerica zvichikwira. Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwemadzimai akaremara munyika asi vakaremera vese munyika vanosvika zvikamu 10 kubva muzana munyika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
The Voice of America.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa nhasi kuti iri kutevera zvakasimba mamiriro ezvinhu muSyria uye iri kutaudzana nevari kufambisa zvinhu pari zvino munyika iyi. Mutauriri weKremlin Dmitry Peskov azivisa nezvechido cheRussia chekuchengetedzeka kwemuzinda wayo munyika iyi pamwe nemakamba emauto ayo agara kwemakore muSyria achibatsira mauto yenyika iyi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vari kuenda kuJordan neTurkey nhasi mukuedza kukurudzira nyika dzemudunhu reMiddle East kuumba remangwana reSyria zvichitevera kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika anga atonga nedemo kwenguva ndefu vaBashar al-Assad. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushanda muMozambique vaTanaka Muchemwa. VaMuchemwa avanobva kwaMutoko mudunhu reMashonaland East vanoti mhirizhonga nekuratidzira zviri kuitika muMozambique zviri kuvakanganisa kuita basa ravo vachityira upenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mhirizhonga tiri mukati mayo. Sidebodiri isusu tiri kubheira, saka tinomboti kubheira tikamboti kusoro, saka pamba tinotombonosanganawo nemhirizhonga idzodzo dzekuti mabasa edu atinoita mamwe acho tichishandira munzvimbo idzodzo. Saka pamba tokufamba kwacho munogona kutovhiringidza mukati mekufamba vanenge vaita mademonstrations avo vachivhara marodzi vachidii.
Saka muri kuzokwanisa kunge muchinzvengana nemhirizhonga iyiwo sei?
Kudzvengana kwacho kutongoti pamwe bata hofanira kuchitombopatisipeta mukati nemhirizhonga yacho iyoyo, nekuti ukange vatongopatisipeta imomo unogonazopedzisira watozoiridzwa zvachose because pamba tinoingira tichasikana kutaura potodhivhi, vanhu vachitaura potodhivhi nemaaccusations avanenge vachitaura kuti vanhu vakabatsira kuti zvinhu zvidai ndeyekunyika kwedu ikoko. Saka pamwe pacho kuti uzoreka kuti unenge uchitaura shona unotovavhoida by all means kuti usave munhu ari involved mukati menyaya dzacho idzodzo. Kana zvakatoza kwekutosimba chaiko kutogara kwekumba kunenge kutori nani, saka zvinobva zvatozokuafekta basa rako raunenge uchiita.
Zvino hamuzotya here kurwiswa muri kumba ikoko kana vakaziva kuti hapanogara chizvarwa cheZimbabwe nezvamuri kutaura kuti vanenge vachinongedza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapindira musarudzo?
Malevhozi ekurwisana nechizvarwa zvekunze kwedzimwe nyika havasati vasvikavo mukati menyaya dzacho idzodzo, asi chinoita kuti vasadarire kuti vanhu havasi kupatisipeta mumademonstrations kana kutora masaidzi kungozvigarirawo wega usina zvaunenge uchingoitawo. Kana ukaona mhirizhonga yatanga usina kuzva kuti handina kwandinokwanisa kunge ndichitizira, ukangokwanisa kungowanawo mukana wekuti unge uri kumba, ndiwo maponero atiri kutongoita. Plasi kucontainment kwedu vakatongoti kuadvise kuti tisavatinopatisipeta mumademonstrations iwawo, ndiwo mami vatii tichipota tichinzwa maadvise avanenge vachitipa kuitira kuti tinge takasungitidzika mukati menyika yatiri.
Imi maane nguva yakadiwo muri muMozambique?
Taane nguva yakati rebei tiri imomo. Saka tinomboti ukatibatii pamwe pacho mbodzikorawo kumba woitawo tumwedzi kana kuti madhaizi wodzoka uchingodaro ndoraramo yedu iyoyo. Ndezvatii tichitongoita.
Saka zvii zvikuru zvamunee muchiita muri muMozambique mukurarama kwamuri kuita?
Ini ndiri welda, ndine ichitoita basa rekuwelda, ndogadzira mabhati mabhazi, ndogadzira mavheranda screen, ndogadzira madhozi, ndinoita zvinhu zvakawanda zvinoitwa nechekuita nesimbi.
Muri kuzowana here misika yekutengesera zvinhu izvi?
Ike zvinezvi zvinenge zvakatoma, nekuti dzimwe nguva nzvimbo dzamenida kuti mushandire pamwe pacho nenida kushandira mumadhorobha. Munhu akavakawo shopi yacho anenge aida kuisirwawo mahwindo akanaka, anenge aida kuisirwawo mabhagi abhazi akanaka, anenge aida kuisirwawo mabhuu akanaka. Saka pamwe pacho unotozotoona kutoti zvinenge zvichivafekta kwaunenge wakutokwanisa kutoshandira kune munhu anenge atori kunze kwedhorobha vanenge vaine dzimba dzavo vaya, ndio vaunenge wakwanisa kuti unge uchishanda navo. Saka kuti ukwanise kuwana vanhu ivavo zvinotinetse bhozi maketi zhinji iri mumadhorobha muri kukanganiswa inoyo.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvamunoziva here zvakabatanidzirwawo mhirizhonga iyi?
Iyeya yatiri iki zvinezvi so far hakuna, kusiya kwekuti unenge uchingonzwawo kana ari matruck driver. Pamwe pacho matruck driver ndiwo anenge uchingonzwa kuti pavanenge vachifamba mumarodzi umo vazovharirwa rodzi, pamwe pacho vazotemwa nematombo vazodii.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushandira muMozambique, Vatanaka Muchemwa vari parunare kwakada kuMozambique neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti shuviro yavo ndeyekuti vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika akamirira kugadzwa vaDonald Trump vachatora matomu mwedzi unouya vaenderere mberi neurongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika hwavakatanga. Ongororo yakaburitswa mushure mesarudzo neAP Votecast inoratidza kuti vamwe vevanhu vakavhota musarudzo vakati upfumi hwenyika hwanga hwaenda kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti havaoni vaTrump vachizotevedzera hwaro hwavaBiden sezvo vakatozivisa kuti vachashandura zvinhu zvizhinji munyaya dzezvematongerwo enyika kana vachinge vapinda pachigaro.
Ndinoona kuti makwikwi wayo kupikisana panyaya dzezveupfumi hwenyika anogara aripo pasarudzo dzoga dzoga. Vanhu tinowanza takangamwa kuti panenge pakapinda umwe mutungamiriri savaBiden ufumi hwanga hwakamira sei panguva idzodzo. Zvokuti vaBiden ndinowirirana navo kuzvipembedza kwavari kuita nezvavakaita nemari dzavakawana kubva kuhurumende kuti vashandise dzakaita sekuvandudza maairport. Tinoona kuti kuno kuOhio kuri kutova kwaairport tsva. Tinoona zvakawanda zvine chiitika tichitarisa voisu unemployment rate yacho kuti iri papi. Tozotarisa zvekare zvimwe zvinoratidza kusimba kweupfumi hwenyika zvinogona kuitika pamwe kumastock market uko kuti zvakasimba, asika marwadzo oupfumi hwenyika haazomboshayikwi ariko.
Asika tingaonawo vaTrump vachizotera matsimbe avaBiden here sezviri kutaurwa naivo vaBiden vachiti vanoda kuti panozopinda vaTrump pachigaro vawanike vachienda nehwaro ihwohwo. Takatarisa nyaya yeupfumi.
Hazvisi kuzoita saizvozvo nokuti vaTrump vane pfungwa dzavo dzavanofunga kuti upfumi hwenyika hunofanira kunge huchifamba nenzira yakati. Ndiyo saka tichinzwa isu vachitaura kuti tiri kubatirirwa nenyika yakaita seChina, tiri kubatirirwa nenyika yakaita seMexico kana Canada pamatarifu ayaya, saka ndichazoita zvakati 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 zvakati. Asi vanoongorora nezveupfumi hwenyika vanoti ivo kana vaTrump vakaita matarifu iwayo, mitero iyoyo yokutenga nokutengeserana zvinhu neChina, Canada neMexico nedzimwe nyika zvichaita kuti zvinhu zvikwire muAmerica zvigoomera zvekare vanhu. Saka vane pfungwa dzavo vaTrump zvokuti havasi kuzombofamba negwara ravaBiden. Zvekare vari kutsidza kuti pavachatora masimba musi wa20 January vachasaina mitemo yokurivhesa zvakawanda zvakava zvaitwa navaBiden.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadi henyu ndibaba wevanhu baba chinogurei. Ndaida kutaura pamusoro pevanhu vezano PF vanotaura pamusoro penyika yeAmerica, nyika yeBritain, vanoda kugadzirisa kudzivirira Africa. Ivo vatadza kugadzirisa dora chayo mari yenyika kuti iwe nevalue. Vogona kugadzirisa Africa, kugadzirisa Africa. Zvavari kuita vanhu vezano PF havasi kuziva kuti zvakaitwa Assad zviya ndozvichangoguma zvaita vana Mnangagwa izvozviya. Musaona sokuti muri vana king wana mambo wana mavaza muchaita zvakaitwa na Assad izvi. Rinofuma rakanyura.
Studio 7 apa kutaura ndi Lloyd Mbeure. tunokumbira vamavaza avo vamavaza vamavaza tinotovakumbira kunge mwoyo waMwari kana vechitaura ngavatanga vafunga ngavasangotaura zvinotipande mwoyo vamavaza zvokuudzai sangodakazwa kungotaura nje kungotaura mungafanadze South Africa neZimbabwe South Africa ine kodzero dzevantu nyika iri muvantu haisi kumuntu South Africa chevanomajeri mwacho vanobatwe zvakanaka kwete kuzimbabwe munyu mwari chikafu vamavaza tinotomukumbirawo
makadiniko muriye Studio 7 VOA News. Ini ndonzi Richard, ndonzi Richard Piri muno muHarare. Mubvunzo wangu uripo pana ava ndonzi vamavaza avo, vamavaza. Vamavaza ava munogara muchivapa vanopikisa vakasena siyana asi vamavaza vanomirira zanopf ndova muno vamaramba muchingodzokorodza. Mubvunzo wangu uripo kuti seko muchigara muchingotora vamavaza avo. Munovatora here nekuda kwechinangwa chekuti vanogona kutaura chaizvo here nevanopikisa pakuita nharo. Kana kuti dzanguva pfungwa dzekungoti vangopikisa nekuda kwokungotipedza simba nekuti finhura
pasitio yeseo nipasura seya amadu wateri na vashamarari zvinoitiko muZimbabwe ka zvinoitiko muZimbabwe zvimwe zvacho zvinonyadza mamwe maoperation ndokuunganidze mari dzokuti kuzowanikwe vanokambena kune mapata anoshandise mari idzodzo nokuti hamungatumi zimura mukati memarodhu kunze kunzoko zimura yatinoziva inoshanda kunyika dzese inoshandira pabhodha ndopanoperere zvinhu zvese ndopanopindire
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Munhau dzemitambo. Sangano reZimbabwe Basketball Union richishanda nePlatinum Sports Academy iri muHarare rakaunza muno muAmerica vakomana nevasikana 22 vane makore ari pasi pegumi nemasere. Pasi pechirongwa chekushanya nechinangwa chekudzidza mutambo webasketball. Chirongwa ichi chiri kukokerwa nechikoro chepamusoro-soro cheHoward University chiri muWashington DC chakabatana nekambani yeTrax Sports Global uye chakatanga musowa 3 zvita chichipera musowa 13 zvita. Vari kutungamira chikwata ichi vatendai mukuruwa vaudza Studio 7 kuti vatambi ava vari kudzidza zvakawanda uye vari kuwana mukana wekuonawo mitambo yebasketball yepamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naIvans Sininga weStudio 7 nakapteni wechikwata chevasikana uyo achangopedza zvidzidzo zvake zveform 6 pa St. George's College rumbidza inzira Masanga.
Vasikana vaishorwa munyaya dzemasports kubva kudhara asi isusu tawana mukana kuya kunoku kuzotambira Platinum Sports tauya kuzoratidza kuti hazvichashoreke ende tauya kuzotamba tovaratidza kuti aiwa sevasikana tinozvigonawo asi zvevakomana chete tinokwanisawo kuita zvinoratidzikawo zvinodadisawo sezvinongoitwa nevakomana zvaitwawo nevakomana kubva kudhara and tauya kuzokurudzira vamwe kuti vanokwanisa kuzviitawo vamwe vasikana and vanokwanisa kutobudirirawo nawo masport achona.
Ngatitarisei rwendo rwenyu sevasikana. Wakatanga kuona riini kuti haini ndofunga basketball ndo game rangu inini?
Pandaikura mabrothers angu vanhu vaigona kutamba basketball saka vakandi inspire kuti ndifarirewo kuda basketball because vaigara vachimukira vachinotraina and vairatidza chido nesport yachona saka zvakangondipawo the motivation yekuti ndidewo kutamba saka kubva ku primary ndichienda high school form 1 to 4 lower 6 and upper 6 ndakaita chishuwo chekuda kupesto kuda kutamba basketball saka ndokwa zvakabvawo.
Kuenda kumberi tarisiro yako ndeyekuti kudii?
Tarisiro yangu ndeyekuti ini nevamwe vasikana tigonyatsogona kutamba tigokwanisawo kupindawo maNBA tichikurudzirawo vamwe kuti vakaramba vachitamba vane chido nechishuwo chikuru vanozokwanisawo kusvikawo kumabig programs anenge maNBA nezvimwewo.
Wakanzwa sei uchipinda uchinoona game randanzwa kuti makaona game remaWizards?
Ndakafara zvikuru nokuti tanga tangojaira kungoonawo pamatvs back in Zimbabwe saka zvino it was a very big opportunity saka zvinhu zvakatifadza zvinhu zvakandifadzawo inini kwezvanga zviri zvinyowani kuona a big stadium like that and kuona vanhu vatatangojaira kuona pamasocial media platforms nepatv vokuvaona in real life tichivaona vachitamba zvinhu zvakandifadza zvikuru.
Uyo anga ari kapteni wechikwata chevasikana chebasketball chiri kushanya muno muAmerica rumbidza inzira Masanga achitaura naIvans Sininga weStudio 7. musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 p.m. nasi apo tiri kutarisa nezvekushanya kwechikwata ichi muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. Kanzuru yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kubatwa kwechirwere chemumusha weBelvedere muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Tabo Kancube.